Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, chivabvu 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino ziri muchirongwa chedu chanhasi.
So ndoda songe ZBC pandiri is no longer an alternative. Ndarutarisa kushandisa social media nangu mapepa so that I reach out to the people.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yochema chema nekupinda musarudzo dzema primary elections ezanu PF kwakaitwa nevatori venau ve ZBC ne Herald.
Mukana takataura kupolitibiro tikati nyaya yekuti munhu anongonzi murwiri werusununguko no qualification by criteria zvakashanda zvakadaro.
Va Victor Matimba Danda veisangano revakarwa Hondo vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo dzemaprimary dzezanu PF.
Isu zvatinoita zvose hatisi kuzviita nekuda kuti tinoda kuvabvisa, hatisi kuzviita nekuti tinoda kubvisana nevana, tinozviita nenyaya yekuti tinoda kusevha education yedu.
Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vasimba rachemubengegwi vokurudzira varayiridzi kuti vasaramwe mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti harisi kufara nenyaya yekuti vamwe vatori venhau kubva kumakambani ehurumende eZimbabwe Broadcasting Corporation neZim Papers vakakwikwidza musarudzo dzemaprimary dzebato rezanu PF vachiti izvi zvinoratidza pachena zvavagara vachitaura kuti makambani aya akarerekera kuzanu PF uye vatori venhau vavo vanoita zvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore anoona nezvesarudzo mubato iri vamurisi Zuzai vati vachakwidza nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission sezvo vave neumbowo. VaZuzai vati vanoziva kuti zvimwe zvaidewa kuti munhu akwikwidze musarudzo idzi ndezvekuti aifanira kunge ave nemakore mashanu kana kudarika ari muzanu PF, uye izvi zvinoreva kuti vatori venhau ava vagara vari nhengo dzezanu PF.
Vanozivana vachiita chizanu chavo, vachiita chilakosa chavo, vachipfeka masikavha napurezidendi wavo ikoko. So vanhu vemasikavha ivavava ende isusu nyaya iyoyi tichaitora tichaenda naye kuzek tichaenda naye kuZimbabwe Media Commission.
Vati zvichanetsa kuti vatapi venhau ivava vatape nhau pamisangano yemapato anopikisa nekuti zvave kuzikanwa kuti inhengo dzezanu PF.
Ndozvatoda kuti vanhu veZimbabwe Union of Journalists vatarise zvinhu izvezvezvo, zvinhu zvese zvive ethical, nyika yedu ienderere pamberi, tive neshanduko. Vanovhotera vachamisa vavhotere vachamisa, vanovhotera vomudhara wedu wesikavha vomuvhotera.
VaZuzai vati havatarisiri kuti vanhu vanoshandira makambani ehurumende akaita seZBC neZim Papers vaite basa vane mapato avakarerekera. Vachakwikwidza sarudzo dzekanzuro muwadi 16 vakamirira MDCT vaDanford Ngadziore vanoti vave kutokanganwa nezveZBC.
So ndoda songe ZBC pandiri is no longer an alternative. Ndarutarisa kushandisa social media nangu mapepa so that I reach out to the people.
Vanongorora zvematongerwo enyika muzvare Gladys Shatwayo vati zviri kuitika zvinoratidza pachena kuti sei mitemo yekutapwa kwenhau nekutepfenyura ichifanira kuvandudzwa.
Ende tikatarisa isusu takuzotarisa tichiona kuti chinii kuchimbotadza kutwa mamedia reforms, toona futi kuti vacho vanopepeta nhau ndo vanenge vaakumira vari kuboka rezanu PF vachikontesta maelections. Toona kuti ndo saka vasingakavhi maprocesses emamwe mapolitical parties nekuti vane bato pavanenge vari.
Mukuru weZBC vaPatrick Mavura vaudza Studio 7 kuti kambani yavo inobvumidza kuti vashandi vayo vanenge vachida kupinda musarudzo vatore mazuva avo ezororo kuti vandotsvaga rutsigiro nekukwikwidza vakamirira mapato avanoda. Vati vashandi ava vakasununguka kudzoka kubasa kana vachinge vakundikana, asi chinodiwa ndechekuti vatevedze mutemo webasa chete. Vamavhura vati tendai munengwa. Andrew Neshamba, Richmond Siya Kurima naOmpile Marupi vakatevedza zvese zvinodiwa pabasa, nekudaro hapana chavakakanganisa. Marupi akakunda musarudzo idzi, uye vamavhura vati ari kuenderera mberi uye anozosiya basa kana achinge akunda musarudzo dzezek. Asi vanaijo Nyamutumbu vachitaura vakamirira masangano anomirira vatapi venhau musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vati hapana chakashata kuti vatore venhau vapinde mune zvematongerwo enyika, asi havafaniri kuita izvi vari pabasa. Vati veruzhinji havazonzwisisa kuti chii chiri kuitika, zvikuru sei kana vatapi venhau vakaita zvematongerwo enyika vachiri pabasa.
Chinhu chinosvibisa industry yedu, chinhu chisingape mukawo wakanaka, saka tinenge tava kuzoonawo kuti ndeyati mamwe matanha tingatore.
Mapato anopikisa munyika pamwe neveruzhinji vanochema-chema kuti ZBC neZimpapers dzinoita basa dzakarerekera kubato rezanupf, uye vanoti sarudzo hadzigoni kuitwa zvakajeka kana izvi zvikaramba zvichiitika. Pane bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo uye zvimwe zvinonzi zvigadziriswe mubhiri iri. Mashandiro eZBC neZimpapers kuti dzipe mikana yakainzana kumapato ese ezvematongerwo enyika pakuburisa nhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerisununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matiba Danda vanoti vanoona sekunge sarudzo dzichangopera kuitwa dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzenyika dzakafamba zvakanaka, kunyange hazvo paine zvinetswa pano neapo. VaMatema Danda avakabudirira musarudzo dzakaitwa kuGokwe Central vanoti varikurudzira vakarwa hondo vakakwikwidza musarudzo idzi kuti kana vaine zvinyunyuto vanyorere kusangano ravo, ivo vozosvitsa zvichemo izvi kupolitibiro yebato ravo. Vakarwa hondo vakanga vakakumbira ZANU-PF kuti vanyevenutsirwe mitemo yekuti vakwikwidze musarudzo dzemaprimary vasingatarisirwe sevamwe vose vaikwikwidza. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMatema Danda.
Zvakafamba zvandinoti zviri raiti kuda nekuti ndakahwina. Vanogona kuzonyanyoona uraiti neurongo ndivane vakadyiwa, but vazhinji vacho in fact tatiri 3, saka umwe akatevera panhamba akauya paianaunswa akandikorokotedza Comrade Mzeza Cornelius. Akauya akandikorokotedza tikatenda chaizvo. Vati Jena Hansani ndavaona, handisi kuziva kuti kuda pane kwavakabatikana vari, asi ini ndakaona maprimary edu ari akafamba zvakanaka.
Tichitarisawo vakarwa hondo yerusununguko maamuchichemawo kuti dai vaiwaniswawo mukana wekupindawo musarudzo idzodzi kuti vange vachimirira veruzhinji, makaonawo here vachiwaniswa mukana ipapa uye mune vamati manzwa here vakabudirira?
Mukana takataura kupolitibiro tikati nyaya yekuti munhu anongonzi murwiri werusununguko ndo qualification pa criteria zvikashanda zvakadaro, asi ndinove nekunzwa kuti kune nzvimbo dzakati zvisina kufamba zvakanaka. Handisati ndasvika panengati paground kuti ndinzwe zvikonzero zvakanyanya, but ndine makomredzi akaita saComrade Gezi kuTsanyati constituents havana kukwanisa kukwikwidza, vari kuti vakangoudzwa kuti havasi kukwikwidza zvisina chikonzero. Ini wanzani ndasvika kuti ndione kuti chokwadi chacho chakamirira sei, asi ndinonge ndiri kutarisira kuti kuda ini semunyori wepolitibiro wevarwi werusununguko zvaive zvakanaka kuti ndizive kuti vari kupiri rangu vatadza pane zvikonzero zvakaita sei. Asi tiri kutaura zvemusangano une structure neleadership dzakakwana, ndizvoiti sendinodimanda kuti dai ndakanzi zvakati, asi zvine zvakanaka kuti tizive kuitira kuti panenge poita macomplaints tozokwanisa kuziva kuti chakakonesa comrade ndechakati ndechakati, but mukesi yavo hatina kunge takaudzwa.
Kune zvichemo zvakawanda zvatinonzwa zviri kubva mumatunhu akasiyana-siyana zviri kubatwa vanga vachikwikwidza kusanganisira ivo vakarwa hondo yerusununguko ivavo. Zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa zvichemo izvo zvichiona kuti imi muri mupolitibiro?
Inewo semuno ari kuconstituensi dzekutaura kwandiroita ndiri ugokwe, ndaandine basa rekuti maresults edu akaanaunswa late nezuro, saka ndaandida kuti ndionewo vandokwanisa kuona ungoti ndivaudze kuti way forward towirirana kuti tofamba sei. Saka ndaona vashoma, ndina kuona vakawanda nechikonzero chekuti pane vakawanda vanei vachiuya, so unenge woremerwa kwese kusiya vamwe uchienda kune vamwe zvinonetsa, asi ndakwanisa kutaura nevakati o, so ndichaenda kuHarare ndinenge ndiri kuofisi. Maproblems ese ndatinga vanosiya kuna sekretari toongorora nekukurumidza kuti tione kuti tinoonoona komisa neutungamiri kuti tisenzwa kuti zvinomiswa sei, asi tinoramba tiri guided nemadecisions yepati. Hatina decision yatingaite seassociation kana sesecretariat, asi kungoti tinenge tichikwidza zvichemo zvinenge zvibva kumamembers edu. And also kuda nyaya imwe iripo ndeyekuti tiri kupinda maelections tichibva tangopinda mune yatiri kuti new dispensation. Pane zvakawanda zvinoda kufundiwa nezvimwe zvakawanda zvatinenge tine ruzivo zvimwe tisina. Panenge pachida kuti kana pane zvisiri kufamba zvakanaka vanhu voisa musoro pamwe chete voonesana kuti chakanaka chichani.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matemadanda vari parunhare kugokwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano reWorld Food Program vaAD Raw vanoti sangano ravo rasendeka parutivi mari inosvika mamiriyoni makumi manomwe nemaviri yekubatsira Zimbabwe nezvekudya mugore rino. Mari iyi iri kubva muhomwe yeUnited Nations ichishanda nehurumende yeZimbabwe iri kuda kuunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu uye yakaparurwa gore rapera. Varo vanoti mari iyi inogona kuwedzerwa gore rinouya kuti hurumende ibatsire vanenge vachiziya nenzara. Vanhu vanosvika zviuru zana nemakumi matatu vari kutarisirwa kubatsirwa neWFP muZimbabwe gore rino. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti vanhu vanofanira kubatsirwa nemari dzezvikwanisiro kwete kuvapa zvekudya. VaWonderful Manyonganise, murimisi mukuru weTotal Farm Solutions, vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti mamirire kunze achinja nekudaro rubatsiro rwakanyanya runofanira kudzidzisa varimi nezvekuwedzera gohwo kwete kungovapa chikafu chete.
Tinotarisira kuti nyika iite right now is to focus on these new technology systems dziri kuuya in agriculture kuti dzidzitambire tidziimplement. Because tikaramba takasimbirira pama old farming systems hatina kwatinosvika kusvika kuma horticultural crops neku animal production. Ndidzi tine mahybrid nemahybrids avako, tine mavarieties avako ekuzvino ari right ekuti we can produce more. Ndidzi ndisingataro zvema genetically modified but hybrids chavanenge ari genuine ekuti we can produce more, anoadapta even kumaash conditions and also they resist ma diseases. Tinotibatsira kuti timaximize the yield while titenyonziyo then the also intensive farming whereby mafarmers they put more inputs even on a small piece of land and they produce more. It is not about where there is limited land, because we want to work at a bigger farming, we want to plot my lead, but we want to develop more. So intensive farming, my inputs are for Nakuanda, or my inputs are must be the best, and the technology on language is improved.
Gore rino iri takatarisa kuti nemamirira anga akaita season yedu iwayaya, muri kuona gore richibuda rakamira sei?
goredu andina nikurichikira zvangu pakuti pane kakuzochinja pakuzonaya kwemvura takaitika pamberi apa even though rakaaffectika hari zvekuti hatichakwanisi kusvika patanga takatarisira sakushapo nekudyara kwanga kwakaita vanhu makwadu uchitanga goredu ranga riri promising pakutanga kwemwaka but pakazoshayikwa mvura apo tine macrops mazhinji akafeila eva vamwe vakakwanisa kuti pakazodzoka mvura vakanga vaita late planting vaya vakadzoka futi into vakarecover crop yavo ende ukaita sapattern yegore rino this dry spell yaisimboitika kudhara before the drought yakambozouya ichitanditi it was more like a normal kuti zvaita kuzikana kuti January tinenge tisina mvura iri good for crop production but however takavarairwa because of ndi ndiwe ni chime chikafu chekuti ndiri kutemba kuti even though this time tisina kunyatsokusvika pakanaka sezvo takanga tichitarisira pakudyara kwakaita vanhu bhoza vanhu vanga vadyara zvakanaka naka crop itori good but however the dress code yakaaffecta vanende vanhu vanga vasina kuitarisira saka most of the plans dzakaaffectwa ipapo vanhu vazhinji vanga vashoti tembati vamwe vakatorijecta vanhu vakaita sei vanhu vakatochinja macrops
Vavanda Fumanyonganise, murimisi mkuru we Total Farm Solutions, vanga vari parunare muHarare na Ivan Zininga we Studio 7. Gurukota rinoshanda riri muofisi yemutungamiri wenyika richiona nezvekuzadziswa kwezvirongwa zvehurumende vasimbarashe mbengegwi vakurudzira vadzidzi kuti vasaramwe mabasa panovhurwa zvikoro svondo rinouya izvo zvaramba kutambirwa nevatungamiri vemasangano anomirira vadzidzi mutori wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera
Vashitaura nevatori wenhau nezuroma nheru pamahofisi avo Vambengego vakati vadzidzisa vafanira kuramwa mabasa vachiti vana vechikoro ndivo vanorasikirwa nefundo kana varayiridzi vakaramwa mabasa Vambengegwi vakati hurumende yakasangana nenhengo dzakasarudzwa dzinomirira sangano revashandi vehurumende reApex Council rinosanganisira vadzidzisi mwedzi wapera vakataurirana zviri kunetsa vadzidzisi Vambengegwi Vakati hurumende yakapa Apex Council mukano wekunonyora pasi zvose zvavari kuda izvo zvavachazozeya pamusangano wakatarisirwa kuitwa mangwana chishanu vakaenderera mberi vachiti vadzidzisi kana vachida kuramwa mabasa vanofanira kutevedzera mutemo wakatarwa kwete kungofuma voti vave kuramwa mabasa uye vakarumbidza Apex Council nekutevedzera gwara iri Vambengegwi vakakurudzira vadzidzisi vose kuti vaende kumabasa panovhurwa zvikoro svondo rinouya vachiti vasateerere vamwe vatungamiriri vemasangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti varamwe mabasa
Government is therefore calling upon all teachers not to participate in this unlawful and premature strike action
hurumende iri kukurudzira vadzidzisi kuti vasatevedzere zvekuramwa mabasa sezvekutaurwa nevamwe vatungamiriri vevadzidzisi avo vanogona kunge vane zvinango zvakasiyana nezvevamwe vadzidzisi vanoda kuti mashandiro avo avandudzwe hurumende inoda kuzivisa vadzidzisi vese kuti yakazvipira kugadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kutaura kwakazoitwa navamubengegwe nezuroma nheru kunoratidza kuti vakanzwa zvichemo zvevarayiridzi vakati mushonga wengozi kuiripa
isu zvatiri kuita zvose hatisi kuzviita nekuda kuti tinoda kuvabwisa hatisi kuzviita nekuti tinoda kubwisana nevana tinozviita nenyaya yekuti tinoda kusevha education yedu kuti vana vadzidzisiwe nematicha anofara vadzidzisiwe nematicha anonyunyuta tinohwa urombo ende tinoramba tichidzokorodza kuti kana vasiri kunyatsonzwisisa nyaya dzemutemo vatideedze tibatsirane tihwisisane tinoona vamwe vachiti tinoda kurwisana nehurumende tine political agenda hatisi kurwisana nehurumende asi tikutoraidzira kufara kuti ah tane new dispensation inoallowa vanhu kuti vastrike takazwa kuti kune new sema workers tikutora mukana kuti zvataimbotadza tichidzimirwa navamugade taakuzviita pana vamunangagwa vari kuti vakavhura kuti mune munhu aenjoye marights ake maworkers maticha ari kuzoenjoya right yavo yekuipidhirowa labour yavo zvikoro zvichivhurwa hatisi kuzviitira kupanisa vana hatisi kuzviitira kupanisira vabereki tikutozviitira kuseva education yedu yanga yaparadzwa navamugabe tatichifungira kuti ichamudzirizwa navamunangagwa pamwe wacha toiparadzawo nekuti kuona kunge vane hasha kudarika kuda kutaura nesu.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe.
Nekuti hurumende kana yakauya sekutaura kwavamunangagwa ichiti the voice of God, voice of the people is the voice of God. Chii chiri kutadza kuti vateerere isusu vanhu vacho tiri kutaura? Nekuti zvinenge zvapachena kuti vanhu vari kungotaura kunatsira mukanwa vachingotaura zvekunyepa ivo vasingateereri. Chiri kutadzisa kuti vahurumende yavamunangagwa itiunganidze titaure nayo yakasangana nemaprofita yakasangana nen'anga ikasangana nemastudents ikasangana nevakuru vemaindastry ikasangana nevamwe vanhu vese. Ko chiri kutadzisa kusangana nevashandi vavo chii? Ngavatipowo mukana tivape zvichemo zvedu tisati taenda kumberi kwese kwava kuda kutirambidza kuendawo. Saka namasho mai vayo toti hurumende yavamunangagwa ngaidzidze kuti vanhu vanoishandira vanhuwo mazwa atiri kutaura ndovatoda kuti vateerere.
Vamajongwe vanoti vamupengego vafanire kutsigira sangano reapex council vachiti zvinodikanwa kuona kuti nhuna dzevarayiridzi dzagadziriswa kuitira kuti vana vechikoro vadzidziswe nevarayiridzi vane mwoyo inoda.
Zvinokatyamadza nekushamisa kuti sei hurumende ichida kusarudzira vashandi vayo vatungamiri. Chiripo ndechekuti iye zvino tikatarisa zviri kuitika munhaurirano dziri kunzi dziri kuitwa, vanhu vari kutungamirira nhaurirano idzodzi dzavasi varayiridzi twagara tichingotaura kuti dai apex council iyi sekugadzirwa kwayakaitwa iri apex council yekuti tinoti manese ozvimirira sezvaaita, poitawo zvakare varayiridzi vozvimirira sezvavari, vamwewo vanonzi rest of service vozvimirirawo kwavo, kwete kuti isusu varayiridzi tinofanira kutungamirirwa nemutungamiriri asiri murayiridzi. Zvinhu zvatagara tichingotaura zvekuti dai tapuwa mukana wekuti mateachers azvimirire pache zvavo sesekita yavo ega, ndozvatiri kuda kuti vamubengegwa azive kuti kana vachida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ngavatipe mukana kuti masangano evarayiridzi abatane azvitungamirire pavo ega. Kureva izvokuti ivo vakati ivo ndo vanotiudza zvekuita vanenge vachitikanganisira zvakanyanya. Hapana chinotadzisa vambenge kuti vagare pasi nefozeu vataure nayo, nekuti kana vachitora nyaya yedu voti vatungamiriri vashanu zvoita sekunonzi vanhu va5 vari kungoungana vari pavo vega votaura zvinhu ivo vasingateereri zvatiri kutaura.
Masangano anomirira vadzidzisi pasi pemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende uri kudaidzwa kuti Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uyo unosanganisira PTUZ, ZIMTA neARTUZ nemamwe, anoti hurumende inofanira kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro, mari dzekushanda vari kumaruwa nekupiwa mukana wekuenda parivhi. FOZEU inoti kana zvichemo zvayo zvisati zvagadziriswa, vadzidzisi havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne-13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Madzimai mapato akasiyana siyana akaungana mubulawayo nezuro achikurudzirana kuti vavhotere vanhukadzi musarudzo dzichaitwa munyika gore rino. Batavile Masuku anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wezuva rimwe chete, amai Priscilla Misi Hairambwe Mushonga vakati vanofara zvikuru kuti vakakwanisa kukurudzira madzimai kuti anyorese kuvhota, uyezve vakakwanisa kudarika uwandu hwavaitarisira hwevanhukadzi vakanyoresa kuvhota.
Musangano unoyu wanga uri wekuti semubatanidzwa wevanhu vari kubva kumapolitical parties akasiyana kuti tibatsirane, nekuti dambudziko remudzimai wese rakangofanana. Takatabvumirana kuti toda kuti madzimai takurudzire kuti aende kunoregister kuvhota. Madzimai akaenda kunoregista kuvhota, saka tatida kuti tipemberere kuti zvataida sezvaitika. Ndofunga vanoziva takatatizvo tiri kuda kuti ti madzimai 2 million aregister. Asi tatisasa manumber tikaona kuti taregista vanhu 2.8 million madzimai. Saka tatipemberera nyaya iyoyo. Chibva tazvibvunza kuti atane vhoti torishandisa sei. Tisarirase mubhini vhoti riya. Sokutaurwa kwambaitwa namai mativenga kuti vhoti rinenge dhora rawakaisa muhomwe. Unofanira kuziva kuti ndiroda unotitengesa chingwa kana kuti ndiroda kunoriti sei. Saka isusu redu tati vhoti rawakaregista semunhu womudzimai enda unorishandisa.
Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vakatiwo madzimai anofanirwa kuvhota neungwaru rwendo runo kuitira kuti sarudzo dzivape shanduko.
Ndoda kutenda madzimai anofanirwa. If you vote for a woman, she will know when her child is sick. She must find a patient. Good and with well remunerated.
Pakatanga kutaura vakanga vakamirira bato reMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, vanhu vakatanga kuimba vachirambidza muzvare Phyllis Ndlovu kutaura. Vebato reThis Constitution muzvare Abigail Mupambi vakashora mhirizhonga yaitika apa vachiti inoratidza kuti nyika ichiri kure nekugadzirisa kusanzwanana kuri mumisangano.
Nesvotanga tiripo pamusangano mukuru wakadai wamadzimai apo pavanga vachikurudzirana kuti hatindei titore zvinzvimbo zvikuru sei takatarisa 2018 zvematongerwo enyika, nekuti zvinhu zvizhinji zvinoitika kumusoro ikoko. Taona kuti chitiko chakanaka pakuti chinobatanidza vanhu zvisinei nekwavanobva. Takatarisa zvematongerwo enyika, asi pana zvapo kuti fambe zvakanaka takatarisa kuti nhasi mari dzenga ripo ndeyekubatana. Tikatarisa amai Ndlovu vanga vauya vakamiririra madzimai MDCT yakamirirwa navachamisa vatadza kutaura. Pavangotanga kuzviindrodusa kuti vanobva kubato rinomirirwa navachamisa vatadza kutaura nokuda kwemhirizhonga yaitika. Ipapo pakapanitaudza kuti tichine basa guru ratinofanira kuita isu samadzimai, tichiti tinodawo futi pisi tichichema futi nokushu
Musangano uyu wakazoenderera mberi mushure memhirizhonga iyi. Madzimai akabuda nechisungo chekuti vaizovhota vachitsigirana nevanhukadzi musarudzo dzegore rino, sezvo paine mukana wekuti vanhukadzi vakunde sezvo vari ivo vakawanda kudarika varume. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Vatavile Masuku.
Munhau dzemitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yakatambwa nezuro ezvinei zvakabuda. Dynamos yakarwa Chapungu 2-1. Yada FC yakakunda Shabani 1-0. Kuchitiwo Harare City ichikunda Triangle 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yochema-chema nekupinda musarudzo dzemaprimary elections eZANU PF kwakaitwa nevatori venhau kubva kuZimpapers neZBC. Va Victor Matema Danda vesangano revakarwa hondo yerusununguko vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo dzemaprimary dzeZANU PF. Gurukota muofisi yemutungamiri wenyika vasimbarashe mbengegwi varikurudzira varairidzi kuti vasatambire kurudziro yevatungamiri vavo yekuti vatange kuramwa mabasa panovhurwa zvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anogoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu tichiti muswere zvakanaka vateereri ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.